Zimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, a platform where we speak about issues affecting people in the society. We are coming to you live from the Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, February 17, 2023. And I am Evans Zeninga, your host tonight. We are coming on a very sad note today as we are remembering Wayne Glovu, who was laid to rest today in Bulawayo. 16-year-old Wayne was stabbed with a 3-star Okapi knife on Monday by another student from Hamilton High School during a fight, and he later died at a hospital in Bulawayo. The suspected killer is in custody, awaiting completion of police investigations. We are not going to talk a lot about what happened since this case is now before the courts. However, we will give you what transpired today. Muchirongwa chedu cha nasi triku tarisa zvaitika kumarinda ekubulawayo uko kwa radzi kwa nasi mwana wepachikoro cheFounders High School, Wayne Glovu. Wayne akafamu shure mekubaiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro chepa Hamilton High School apo vairwisana. Wayne akazoshaya nemuvuro ari muchipatara makare mubulawayo. Wayne uyo ange ave nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa aradzikwa nasi. Hama neshamwari dzashoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwekodzero kuri kuitwa muzvikoro nevadzidzi. Nyaya yekuurayiwa kwa Wayne yava kumatare, asi hatikwanisi kutaura zvakawanda zvisiri kubuda mumatare edzimosva. Hundreds of people gathered today, including relatives, friends and students from Founders High School, and they were gathered to see the body of Wayne being laid to rest in a very emotional send-off. Students and friends mourned and as they bade farewell to Wayne's body. A very sad situation there. Former Education Minister and uncle to Wayne, Mr. Gabriel Machinga, said he was troubled by the way Wayne died. He called on society to address bullying that is prevalent in schools.
These knives that are used to butcher others are not manufactured in schools. They come from within society. So unless society wakes up today to tackle this problem, there is no end to it. Because what happens in schools is almost always a mirror image of what happens in society. I'm convinced that in society, children to say no, no, and no, and no to this kind of conduct, it will stop. My final words, because I'm really troubled, is Wayne, a wasted life, prematurely extinguished. As a normal human being, Wayne was to die at some point, but I believe not in this man. Wayne,
that there was former Education Minister and an uncle to the deceased, Mr. Gabriel Machinga, speaking at the funeral of the late Wayne. Let us hear what other mourners had to say at this funeral.
be the one lying there because of my age. But kubuhlungu kanjani ukuthi silalise such a young life. We are going to bid a farewell to Wayne Mgcine Ndlovu, an intelligent, jovial, enthusiastic, focused young learner who had a very promising life ahead of him. Unfortunately, the incident that we now all know tragically ended his dear and precious life.
The Founders High School Choir graced the event, and they sang for their colleague before the body was laid to rest. Let's take a look. That there was the Founders High School Choir paying a tribute to Wayne, who was a Form 4 student at the school. For those that just joined us, we are remembering Wayne Ndlovu, who was stabbed during a fight on Monday and later died at a hospital in Bulawayo. Let's take a quick short break. Do not go away. We will be right back with more.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And welcome back. This is Live Talk. If you have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. Now to discuss this sad and painful death of Wayne and the bullying in schools, we are joined by a student representative from Great Zimbabwe University and very vocal in these issues, Itai Masango, who is in Chiredzi. And we also have Evanisa Monondo, the director of Female Students Network Trust in Zimbabwe. Ladies, lady and gentlemen, sorry about that. Welcome to the show.
Thank you very much, and good evening.
Itai, can you hear me?
Yeah, I'm hearing you.
Perfect. Thank you very much for coming in. Let's start with you, Itai. Please tell us, what was your immediate reaction when you heard about Wayne's death?
This young boy is affected us very much. Actually, we are considering that he is so young and his parents are expecting him to be someone in life then that is just before him. It is something that is very painful to the whole of the man and the school is very difficult as well. It is a very big loss to the education sector.
I hear you there. Let's move over to Evanisa and introducing you to the show. Let's throw you as well into a question here. Does your organization have any studies on what causes bullying around students? I know you've done a lot of work in student issues and around that area.
Yeah, thank you very much. I think let me start by saying my deepest condolences to Wayne's family and friends and the school for the very sad loss that we have experienced as a country. You know, it's very sad. But just to say, as an organization, what we do with mental health issues, where we do psychological counseling, we play very much with the mind to say, if you have a problem, how can you respond to that problem? And how can you positively respond to whatever mental health issues we'll be going through? So the organization seeks to bring integration, to reintegrate the mindset of these learners and even students, so that they are able to coexist and co-adopt whatever situation that is going through. So the network is there as a conduit to that information and the education and awareness among the students, so that they are able to respond to the social ills that are happening, be it in their family, be it in the institution, in their school. So yeah, it's something that we really treat very seriously as the students, because it really disturb them in terms of achieving academic objectives or goals.
Mm-hmm. While we are at that, let me move forward and say to you, we've seen a lot of these issues being talked about revolving around male students. I'm not sure if there is anything that we can talk about from your end that says female students also bully each other like the boys do. Eva Nice, did you get me?
Hello. Okay. Yes, I think I got you to say what is happening also to male students. And I'm glad that as an organization, we are now working with male students as our male champions, because we believe that our male students are our counterparts in really addressing the societal issues. Yes, bullying is happening to female students among each other. And it also happens with female students. So bringing them together as a counterpart and as colleagues will also, you know, improve their relationship, the way they coexist at the institution and the way they relate to each other. We try by all means to bring them together, because we too are just advancing female students' issues alone without, you know, involving male students. We will not reach far, because the issues that we seek to address, they also affect the boy child. So the organization has come to at a point where we've realized or discovered that in any advocacy issues that we need, we seek to promote the advancement of women students' rights. We cannot do it alone without our male counterparts, because an institution is a very organized place where these learners and students, they learn together, and we cannot separate them from that.
Mm-hmm. Good points there you are bringing to the table. Itai, ngatimbodzoka kwauri. Iwewe chimbotidzosera kumazuva ako ekugreat Zimbabwe. I know you were also very active in students, representatives and stuff like that. Chimbotitauriraiwo, vana vechisikana vaiitawo here zvaitwa nevakomana izvozvizvi zvechibhulibhuli zvemanyunyu izvi?
You find the most of the students, but when they interact among the students at school,
Zimbabwe. And we'll come back to you. Caller, wow. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Ah, perfect. Muri kupi, ndime ani mimi?
Mimi ndiretwa Elvis, Mtomba, ndiriku Harare ku Waterfalls.
Aha, mkoma Elvis, nyayari mudariro muri kuinzwa kaiyo? Nyaye mkoma nayo anzi zvakazara muzvikoro vamwe vari kuti kwese kwese muzvikoro zviri kuitika izvi tauraiwo tinzwe pfungwa dzenyu
maringe nenyaya dzebullying ini what I can think or what I can say bullying has always been there muzvikoro but I think what we see now amamwe ma extent ekuti it's now becoming yeah, that yato sort of that health problem, right?
Ziruku konzerwa nei.
Kuti ziruku konzerwa nei.
Hey.
It means nothing about it takes a community to raise a child. Zvinotora dunhu kuti ri raise mwana nehunhu hwakanaka.
All right.
Saka ini kufungidzira kuti kunyora kana kuti hunhu huri kuzobuda muzvikoro huri kutangira musociety society inotangira kudzimba matinoraramira influence zviri kuitwa nepeople around us vana ava vari kugara vatora bad precedent kubva mumadunhu avari kugara vanhu vari kushandisa madrug and we know kuti kana vanhu vari under influence they can do anything and everything so this is a manifestation of the everyday life that they are seeing in the streets, in the road, on TVs and everywhere else.
Aiwa.
Inini kamwana kandinako ndakakatengera Trigun kakaona mumwe munhu achishudha vanhu pa Facebook mutown kanotofunga kuti vanhu vanoshudhwa.
Muri kutaura mashoko makuru. Aiwa, mataura mashoko makuru. I hope vadare vedu vatinavo nhasi mukoma itai nhasi si ever nice vari kunzwawo zvamuri kutaura. Tinokutendai kunge mapindawo muchirongwa muchikanda pfungwa dzenyu. Toramba tichiti mudzoke futi namangwana naye.
Tinotenda baba, tinotenda neprogramu. Thank you for having me.
Maita basa. We'll come back to Itai and Evanice. Did you hear what the caller has just been saying? He seems to feel society is playing a big role in all these things that are happening in schools. Mukoma Itai, manga mchiri kutsanangura. Ende reje, nyukumberi.
Ya, ndani kutsanangura kuti zvizadai wana mukoma very correct. Another factor. Yakazi kondributa most kuti ana mazuva ano vaite zvinhu zvisina kunaka is the advent of social networks. Zvizhinji zvavanoita ikandiregulate them when they are on internet. Izvi zvinenge tavatengera mafoni ane maindaneti kuti vaite zvechikoro. But you find it vanotanga kutsvaga zvimwe zvinhu zvinozi vainfluenza zvifirizi kuona mafirimu anenge ane kuti mukati. Pavari kuita zvinhu inenge iri just like an experiment but izoda apo yaane maconsequences mahombe saka tinenguva tinogona kuda kutenda yedu advent yesocial networks kuti takagomerwa tikainhuenga ICT yedu but on the other side iri kuuraya inorana.
Aiwa, takunzwai ipapo imbobatai makadaro ndimbodzoka kuna Tete Ever Nice. Muchiripo here, muri kunzwa nyaya dziri kutaurwa idzo mukomana weku Great Zimbabwe University yanga achitaurawo maonero ari kuita. Ndidzoke futi kwamuri. Zvoinzwinyi chaizvo chaizvo kuti dambudziko iri rebullying nekumbunyikidzana muzvikoro iri ripere.
Ya, inyaya inosirisa ndinoona sekuti zviri kufanira kuitwa apa panofanira kuita inonzi collective action. Kumba sevabereki ndetaurawo ndakamira semubereki haitiri nyaya dzevana idzi dzatoneti chaziri kunyanya ndoziva tichikura tainyanya kurovedzerwa kubva kumba kuchikoro zvevadzidzisi vaiva nemukana wekudzidzisa vana but ndikuona kutoti vadzidzisi vacho vakutovatya kuti vana vari kutovatya nekuti vana vakutyisa havatsiriki havaudziki saka pari kuda collective action kana kuti tose toenda pamwe chete semastakeholders vana ngavadzidzise ndoda kubvumirana naitai zvaanga achitaura kuti vana vari kungoregererwa vachiita zvavanoita mafoni atinovapa zvavanoswera vachiita vabereki hatisina nguva unge tine vana vedu tichivadzidza kuti upenyu hunofamba sei. Vana vari kundoita anonzi malife skills nechokwadi. Inyaya yekungoti vari kuori expose kune zviri kuitika makarenda apedza achienda kumberi, but malife skills chaiwo yekuti upenyu mwanangu beyond education too havasati vazvinzwisisa. That's why ndichiona kuti they are loud behavior. Iyo nyaya yekuti vanorovana vana vachinzi rovanai, izvozvi tiri kutaura muHarare muno tinotore nyaya imwe iri kumagare kwedzimota nevana vakarovana from the boys school. Saka ndiri kuti simba iroro kana mwana achikwanisa kuteerera malife skills, malife skills anoinvolva nyaya yerudo, to care about each other, kuti kana munhu atori munhu iyeye anofanira kurepiwa kodzero dzake neruremekedzerwa anofanirwa vakangofanana neye kana kuda kukodzero dzako dziremekedzo. Saka ndiri kuti inyaya inosuwisa mufunge mukoma ivhandi kuti vadzidzisi vedu ndinoti vanhu zvatisi munoziva kuti kanaenda kuchikoro ku vandoti ah munoziva pane vamwe vana vavanopetya ukaona mudzidzisi akutya munoona kuti kwati akuenda kusina murakumira zvakanaka, nekuti kuvabereki hatina nguva yakawanda nevana vazhinji vana vacho vari kumaboarding schools handizi. Kana iwo vanoenda kuday school anotera ari kuchikoro tiri kutovimba kuti mudzidzisi achakwanisa kunge achitora mwanawo achimudzidzisa tsika nemagariro, nekuti wonzwirana se inyaya yekunzwira because hakuna munhu ari nomal mukoma ivhanzi anotanga kutobaya munhu nebanga. Muri kunzwa here?
Ndiri kupanzwa
ndo nekuti kudzokeredza kwepfungwa kwehunhu hwatakakura tichinawo kana kuti malife skills yekungonzwisisa kuti muupenyu titingataridze mabhuku munhu wakafanira kuita sei. Handimboona
toda kukubatai futi pamuromo mbichana, mundiregerere ndikubatei muromo zvishoma-shoma futi. Mabata nhau mbiri dzandinoda kuti tigodzoka kwadziri yamati collective action iyo mukati life skills. Ndoda kuti tigodzoka tiibate-bate. Regai timbotora muteereri. Pane muteereri akateerera ari kudawo kukanda pfungwa dzake, tinzwe kuti vari kuda kuti kudii. Alo, mufundisi moyo.
Baba Ivhanzi makadiko?
Ndinofara ini, ndinofara. Ndiro ndorida futi iroro nderangu. Makadiko imi?
Ndinofara aiwa kutenti kumatenti kwedu atitenti kudai mune zita rake. Zvino kumutorera pasi
sakatiiea kubasa zve tiri kubasa. Maita basa nekupinda muchirongwa. Unfortunately tiri kutaura nhasi tiri munguva inosiririsa yekurangarira mukomana uyu. Kandai zvenyu pfungwa dzenyu tinzwe.
Ya igai ndingoti zvangu kutanga kumhuri yezimbabwe nematambudziko wakaitika kunyika yekwedu yezimbabwe mushure mokuona vana vechikoro vachisvika pakurwa vachiurayana, chinhu chinosiririsa zvikuru. Nauye bullying muzvikoro yagara irimo. Kana muchinge makuona vana vachisvika pakuurayana sezvizvi, zvinoratidza kuti zvinhu zvichirohwe matano, nekuti tinonyanya kuzoona kunyanya kwachitona South Africa kunoko. Tinoona vana vakawanda vachiurayana vakawanda nowando. Saka tichinge takuona kunyika kwedu mhuri yekuandlovhu yekuyasikirwa nemwanakomana wavo wavanga vane tarisiro kuti achaitawo zvinhu zvizhinji, asi tinongotiwo hei zvinhu zvinorwadza zvikuru. Uye futi zvekunyange nekumwana uyoyo akapedza upenyu umwe mwana tinongotiwo nekumhuri yekwavo navo vari pakurwadziwa. Saka senyika yezimbabwe tinofanira kuti tiise musoro pamwe chete uye futi saratidzana mhino, nekuti zvinhu zvinoitika mukati mevana kuti vana vanogona kungumbutana zvikoro nezvinhu zvakasiyanasiyana azvinozirwa. So iyoyi ndoazakumbogcina tanda dhudhu kumundeni wonge wezimbabwe kurukuru kuumhuri yakandlovhu nyika sezimbabwe songe eizizoruhlungukuru ngesenzo nezenzekile avandwana vesikoro valwisana omunye wathatha umpefumuro omunye mundwana. So ingefara leyi ngeuhlungukuru kwamambala. So ngithandawo kuti ngeka vantu vasezimbabwe ngesikhathi lesi esinzima kangaka asipambaneni bazi even alo mundwana uyenzira isenzo esifana leso, even emudeni wangafivo navo bayazwa uhlungu kuti kana mundwana wethu wayayenza indefana leyi. So asibambaneni, sithandaze. Sazi kuti izinefana lezi hlala sizibona lapha sikhona ema-South Africa kuti abantwana vaningi bayabulalana njalo njalo, abanye badlula nesigidi. So asibambaneni, sithandazane umundeni wakandlovhu sithi dhudhu nechava sezimbabwe soke. Ngiyathokoza kulu kumoyo baba mufundisi moyo.
Ngiyabonga baba moyo, mabva magona kuti matibatira mhuri yedu yechishona, matibatira futi mhuri yedu yendevele. Siyabonga baba kakulu. Thank you so much.
Awanga
anditika
thank you awandi aribonga Okay, ngiyabonga manda, ngiyabonga manda chibenda yethu. Thank you, bye.
All right. Mfundisi moyo yabo vanga vachitsa nangura apo manzwa. He is speaking of the same incidents in light of how sad it is and seeing these situations getting out of hand across the country. Right. Ndodzoka kwamuri tete ever nice panyaya mbiri dza masira panzira dziya. Collective action, life skills, kunoku first world, tinonzwa zvichitaurwa taurwa stereki izvozvozvo, zvema life skills izvo necollective action yamuri kutaura iyo, zviri kuitwawo here kumusha uko, zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe, zvibatsiridze vana ivavo.
Ndinoona kuti maprogram vaiva muzvikoro arimo, anenge akati nyogwa kunzi, vanhu vanofanira kuti achiima life skills. Kana iri collective action, ndinoona kuti iyoyo ndoo yafoira panguva ine yandiri kutaura nenyaya yekuti vanhu vava nehumbi nendoga ivan vanhu munhu akungozvionera mumba make nemhuri yake hakusisina chiruvange chataiziva tiya chekuti ini ndikaona mwana vangana achiita zvisina kufanira kana mungave mumugwagwa kana kungave kupi ndine mvumo kana ndine kodzero yekumutsura asi iko zvino manetsera zviri kuita munobva kuti ukatsura mwana umwe munhu vanotokumirira panhiri kuti ini siyanai nemwana wangu ndinotsva yes. Kuti mubereki anenge akadaro anenge achida kudzidzisa mwana wake kuti kudii saka mwana iye haugoni kutaura naye but malife skills aya muzvidzidzo arimo kuchanyanya kunoita ndechekuti aakungoita kudzimba zvambotaurwa naitaiziya kuti kudzimba uku ndokwana kwawari kungotsairirwa kuti tendai isabot waita homework here wadya here kete any other issue kuti mwana wangu chero pakauya venzi tinodai tinomhoresana tinodanana chero masiblings ngatidanane hapasina kana communication mumba imomo kunyange muine vana vami nawo mumwe nomwe ari kuita zvake saka enga inobvotla inobuilda on yobva mumba imomo akangokanganisira kunzo obva atoita hasha hanimaona itai ambotaura zvakanaka zvikandi nyaya yemadrugs nyaya yekuti vanomwa zvinodhaka nekuti isisi hatichazivi kana vanhu vakangonyarara nhaye mukoma ivan uye ari murumu make uye ari murumu make hanzi vari kuverenga isisi taiwana
aha tapabata apo mukoma itai ndouyawo kwamuri tinzwe kuti nyaya yabatwa natete ever nice iyo muri kuionawo sei imiwo mamunofambawo munyaya yekuti zviri kuitwa ndezvipi zviri kubatsiridza yavari kutsanangura iyo collective action iyo nemalife skills aya arimowo here muve chidiki mamunofambawo
ya nyaya yandorwa matete iyi vataura nyaya yakanaka ndirambunyatidzira pamasure pavataura nyaya iri nechimwe chiitiri pakati paticha nemwana ititi vabereki tatakakurudzira kana muchirangarira kuti muzimbabwe masimba akadziiswa muna ticha achiiswa kuvana vechikuru hamiri kana mutoparangarira ipapo kwainzi vana vane kodzero dzavo
kodzero dzevana idzi vatsanangurei papapo
kodzero dzevana dzinotaura kuti vana havafaniri kurohwa kuzvikoro isitakakuratidzawo kuti kana mwana achinge aita zviri zviri kunze kwemutemo munhu wese anomurova anenge achingova muhombe paari izvozvizvi vabereki tisitakunyatsinganisa vana vedu nekuti vana vakatuirwa kuchikoro mubereki achinge achingopepetera ticha uya kana kukapapende uri akumudzingisa basa ichatemu anenge achida basa rake akaona kuti mwana uyu vabereki vache vanonesa handimugoni havasisina basa vanongosiyana naye oita zvaanoita
aha tiri kupanzwa apo nguva yedu yaakuita ichititiza chiregai ndidai so rega titi tete chidzoka iwo mukati ga mashoko enyu ekupedzisira todzoka kuna mukoma itai and you also give us your final word and we wrap it up so ndouya kwamuri tete chitanga imi honor ladies muchidimbu
ndoda kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti ngatibatanei kupedza dambudziko iri rasangana nenyika yedu vevana ngatidzidzisei vana ngatimirei timire pane vana tibatane pamwe chete kuzvikoro kudzimba ngatishandei pamwe chete tipedze dambudziko
maita basa imi mukoma itai your last word parting word in short
ya matoto angu ipedzisira ndeyekuti isusu ngatizamei kuti
That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. Thank you for coming on show. Thank you to our guests and all the callers for the day. Please join us again. Next week we will be back with the same program. I am your host, Ivan Zininga, saying good night, Zimbabwe. Morara zvakanaka.